Mumwe mugari wemubhuku rekwachitenge muwadi 3 kumola vawaini chihota vanoti shumba dzarura sezvo dziri kuuraya nekudya mombe mbudzi nemadhongi avo. Vachihota vanoti vakataurira vebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZoom Parks, asi vanoti vanhu vakauya havasi kuuraya shumba idzi.
Kuno kwatiri kumola wadi 3 iri munyaminyami taita dambudziko. Dambudziko rakomba iri idambudziko reshumba. Shumba dzanetsa for some months now. We reported the matter to my responsible authorities, ku RDC yedu, ku parks iri surrounding us. But of course they responded.
Vachota vanoti vanhu vave kutya kufamba kure nemisha yavo zvave kuita kuti vasaende kuminda yavo kuti vagadzirire mwaka wekurima wave pedyo.
Iti ndo kumaminda kwatinorara masikati ndo kumaminda kwatinotarisira kuti tinge tichiwanawo gohwo rakanaka. So this time we are prepared kuti tinyatsorima zvakanaka, but because of those lions I don't think kuti pane munhu achaenda kumunda ikoko akasununguka. Munhu anenge akungoendawo zviya zvekungoti sacrifice, kungoti chero zvazvaita.
Mumwe mugari webhuku rekwadove amai Chenai Musikavanhu vanoti shumba dzave kuvatadzisa kuenda kuminda uye vana vavo havachaenda kuzvikoro izvo zviri kure nemisha yavo.
Zvichana zvikuru neshumba dzataraira kuvanhu ndo zvedu zvapera. Ndakusiya upenyu hwavana vedu vechikoro, vamwe vachati kusoro nekuda kweshumba idzi. Yavakuva yekuenda kumunda takuchatiende kumunda. Saka tinotumbira Zimbabwe ichibatsirawo kuti vavanike vachitibatsira shumba dzichara kwemasana kuurayo.
Mutauriri weZoom Parks vachinashe Farao vanoti vane hurombo nevagari vekumashonaland west vari kurasikirwa nezvipfuwo zvavo nekuda kwekudyiwa neshumba. VaFarao vanoti vanokurudzira vagari vekumola kuti vagadzire matanga anokurudzirwa anoita kuti shumba dzisakwanise kuona zvipfuwo zvinenge zviri mukati medanga. VaFarao vanoti dambudziko remhuka dziri kuuraya zvipfuwo nevanhu riri kuwanikwa kunzvimbo dzakawanda dziri pedyo nenzvimbo dzine mhuka dzesango munyika. Nokudaro vanokurudzira kuti vanhu vasafambe usiku uhwo hunowanzofamba mhuka dzesango.
Tine urombo kuti vagari vekumashonaland west vari kuramba vachirasikirwa nezvipfuwo zvavo nenzou neshumba dziri kutenderera. Pane zvino takanoongorora kuti tikwanise kuti tobatsirana sei nevagari. Tirikukurudzira vagari kuti vavake pane matanga atinoti vavake anoita kuti shumba kana dzauya dzisaone zviri mukati. Anofamba matanga aya tinomati muchirungu mamobile cattle pens, ukuti kana shumba dzasvika hadzikwanisi kuona zviri mukati.
VaFarao vanoti dambudziko guru nderekuti mhuka dzawandisa munyika, vachiti nekuda kwemvura yave shoma mhuka dzesango dzave kufamba dzichitsvaka mvura. Nokudaro vanokurudzira vagari kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo kwete kuzvisairira zvisina anochengeta.
Asi iyi nyaya inoramba ichitishungurudza nekuti zvipfuwo mhuka dzedu dzemusango dzawandisa. Nguva inoya tiri mvura yashoma mumapaki kana kuti madzinogara. Saka dzinonga dzakufamba dzichipinda muvanhu dzichitsvaga mvura dzichitsvaga chikafu, zvinova zvinoita kuti pave nemakakatana pakati pemhuka nevagari. Ndo zvinhu zvakawanda zvatiri kusangana nazvo, asi dambudziko nderekuti mhuka dzakawandisa.
Vachihota vanoti mukati mesvondo rino vagari vechitenge nedove varasikirwa nemombe dzinosvika 12, mbudzi 25, pamwe nemadhongi 6. VaFarao vanoti iwo gore rino vanhu vanosvika 42 vakaurayiwa nemhuka dzesango dzinosanganisira shumba, kutsikwa-tsikwa nenzou pamwe nekutungwa nenyati. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.